Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechitatu kuvhumbi 12/2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoudza vakarwa hondo yerusununguko kuti vasakare masimba sezviri kuitwa nevamwe vavo. Komisheni yekodzero dzevanhu yoferefeta kutyorwa kwekodzero dzevanhu vakadzingwa kumanzou famu nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Vari kunze kwenyika votarisa zvavari kuita pamberi pekusvitsa kwenyika makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nasi vashora vamwe vaimbova varwi hondo yerusununguko vachiti vave kukara masimba uye vakurudzira kuti vanhu vabatane mubato ravo reZANU-PF iro raita zinyekenyeke. VaMugabe vataura mashoko aya pakuradzikwa kwegamba renyika Brigadier General James Murozvi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vashitaura pamarinda anovigwa magamba enyika paHeroes Acre muHarare nhasi, vaMugabe vashora vamwe vakarwa muhondo yerusununguko, vachiti vave kuda masimba zvakanyanyisa, vakakurudzira kuti vanhu vese vakaenda kuhondo vashande pamwe chete kuitira kuti upenyu hweveruzhinji husimukire.
Ana kuita mere mere. Kushauta kuti hurumende muri kukanganisa tonho tonho. Kuvasiyana pamaitiro ake nevamwe vanofunga kuti zvandiriwo veterani ndine mvumo yokutonga kuti zvinhu zvifambe nomutoo wakati wakati. Aiziva gwara kuti tiri mawo veterani vongu. Tadzoka tairwira mhuri yeZimbabwe, tine musangano unotitungamirira kwete watinosungirwa kutungamirira.
Kunyange hazvo vaMugabe vasina wavadoma nezita, mashoko avo aya anouya apo vatungamiri vesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vakabvumirana kuti vachashanda zvakasimba kuti veruzhinji vasarudze mutungamiriro wavanoda. Pasarudzo dzichaitwa gore rinouya. Vatungamiri vesangano revakarwa muhondo yerusununguko vanoti vaChristopher Mutsvangwa navaDouglas Mahia, avo vakadzingwa muZANU-PF, ndevamwe vanga vari pataurwa mashoko aya. Zvichakadai, vaMugabe vakurudzira kuti vanhu vari mubato ravo reZANU-PF vabatane sezvo mumusangano wavo mave kuitwa bvonda waponda matambiro ezvidhakwa nekuda kwezvikwata zvikwata zvave mubato iri.
Nhamo nhasi uno takurira vabhunu vava nhamo dzedu tose, ngave woveterani, ngave diteni collaborator, tingave vanhu vemaruwa kumadzishe varumasango, tese tabatana pamwe chete, hapana kusiyana.
Mashoko aya anoyo apo murongi wemisangano muzanu PF vasevhi akasukuwere varikurongerwa kudzingwa pachinzvimbo chavo vachinzi varikuronga zvekutorera vamugabe masimba nekune rumwe rutivi zvinodziwa pane chimwe chikwata chinotungamirirwa nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa chiri kuzvidaidza kuti Team Lacoste icho chiri kukwikwidzana neche Generation 40 kutora matomu kubva kuna vamugabe vashamisa vanhu vakawanda mushure mekuuya kurufu urwu vakadimurirwa bvudzi zvavasati vamboita vakanangana nemushakabvu vamugabe vatsanangura vamurozvise munhu akazvipira kusunungura nyika kubva kuutongi hwevachena pamwe nekushandira nyika kudzamara vaenda kwamupfiganebwe mashoko avamugabe aya atsinirwa naGeneral Douglas nyika yaramba
Brigadier General Murozvi to me was a professional, competent soldier, come politician. Murozvi amese kuti nguva yehondo yechimurenga chakambomisa hondo muno muZimbabwe chava chekuti vanhu vanga vasinganzwisise gwara rehondo yechimurenga. Saka takazoita period particularly during the detended size muna 1972 kusvika muna 1974 pakaita vanhu vachipinda muno muZimbabwe vachiita mass education kudzidzisa mhomhoye vanhu veZimbabwe kuti vazive kuti chii chinangwa chehondo yechimurenga. Zvinomborevei kuti hondo yevanhu hondo yekusunungura zvairo vakati kudii kuti painenge yaita yazotanga zvakare at least tatine mass and popular support kuna vanhu vechimurenga. This is what inspired a lot of Zimbabweans, particularly if suffering yanga iri muno muZimbabwe zvakaita kuti vana Murozvi and waende kuhondo yechimurenga.
Ataura akamirira mhuri yemushakabvu vaAugustine Mazuru vaudza chita chevanhu vanga vari pakuradzikwa kwavamurozvi kuti mushakabvu munhu asiya gwanza richanetsa kuvhara mumhuri.
Kuna mai guru, mai murozvi, ndinoti kwamuri makaita henyu magonde norudo pamwe nokumira nomurume wenyu until he breathed his last. Makazadzisa mhiko dzenyu dzapanyika nokudenga.
Brigadier General Murozvi vakaberekwa kubhikita musi wa2/10 muna 1956 vakasiya zvidzidzo zveudzidzisi kuenda kuMozambique kunobatana nevamwe vaiva varwi muhondo yerusununguko. Hondo yapera vamurozvi vakapinda muchiuto vakaramba vachikwira nezvinzvimbo kudzamara vave Brigadier General. Pavazofa vamurozvi vange vave Principal Director mubazi rinoona nezvevakarwa muhondo yerusununguko. Vamurozvi avo vakashaya musi wa6 kubvumbi mushure mekurwara nechirwere cheshuga vasiya mudzimai retired group captain Joyce Murozvi vanasikana vaviri nevanakomana vaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vagari vepapurazi remanzou kumazowe mudunhu remashonaland central vanoti kunyanga hazvo vakaita musangano neve Zimbabwe Human Rights Commission vachitaura nezvekutyorerwa kodzero dzavo nemapurisa anonzi akatumwa naamai Grace Mugabe kuti avabvise nechisimba papurazi iri. Kusvika pari zvino hapana chati chagadziriswa. Sachigaro wekomisheni iyi vaElasto Mugwadi vanoti chikwata chavakatumira kumanzou chichaita ongororo yekuona kuti kodzero dzevanhu ava dziri kutyorwa here. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights rashorawo zvikuru nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu nemapurisa papurazi iri. Zim Rights inoti amai Mugabe nemapurisa vanofanira kutevedzera bumbiro remitemo. Dare repamusoro rakambotongawo kuti vanhu ava vasabviswa asi hapana akazviteerera uye mapurisa anonzi ari kutoramba achiwedzera kushungurudzwa kwevanhu ava nekuvarova. Vagari ava vakatanga kugara papurazi iri muna 2000 asi gurukota redunhu remashonaland central vamartin dina vanoti purazi iri rakapiwa amai Mugabe kuti vachengetere mhuka. Asi vamwe vanoti purazi iri rine goridhe rakawanda rinogona kunge riri iro ropa kuti paite mutauro wakanyanya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Susan kufa kunesu vanove mumwe vagari vepamanzou.
Nezviro kwanga kwakaipa, nezviro kuseni vakafuma vachipinda mumusha vachipaza matanga emombe mombe dzirimo ngopaza mombe dzakutobuda dzakuenda vachipaza zvakangomisa zvimastructure kuti tione pekuhanda mvura saka iyi kuno kwakaoma
ko imiwo sevanhu muri kurarama sei kana muri kuti misasa yamama vaka yakaputswawo
isusu kurarama kwedu kwatone njodzi chaiyo nekuti izvozvi kuti kana kuti ufunga kuti unoendepi kwese kwese taisirwa mabhumugedhi zvino taamukati zvino haubvumidzwe kuti ndichambobuda ndichamboenda uri kungonzi kana uchida kupinda imomo pinda imomo uko chibage chako chibage chacho chinyoro unobva washaya kuti ndoita sei zvatiomera isu kurarama kwacho
saka mombe dzenyu dzakarara paimanje kana matanga akapwanywa
mombe dzakatopinda mumakomo nekuti kuti uti ungawake danga musi umwe chete woisa mombe zuva rakarero hazviti
mungati kune mhuri ngani dzasara pari zvino
mhuri dzirimo 140-150
ko magweta enyu ari kutiwo kudii
magweta azama nekuti kune uya akarohwa uya magweta futi akamira kuti munhu iyeye azobuda pamwe chete nemukadzi wake mutemo kana dare chaiyo riri kumisa asi pagiraundi manje hazvimire nekuti nezuro chaiye chaiye kune kubhumugedhi kwaitoendeswa mvura mabhakedzi emvura yekumwa nemagumbezi ekufuga nemotikari dzatisingazive plus zirori chairo rekupurazi kwamudhara chairo chairo raiwo muno mupurazi medu matigere muno mune zuro
raiitei roriri
rinenge richienda kwarakaisa bhumugedhi nevanhu varo vanhu tizive kuti rinenge richinopa chikafu here kana kuti vanenge vachinopa challenge ipi asi ndokwarinenge richienda asi muri mupurazi medu muno
mugari wekumanzou kana kuti Arnold Farm amai Susan kufa kunesu vari parunare kumanzou kwakare naBlessing Zulu Studio 7 Mapato ari kushanda ari musangano reNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA anoti ari kusangana mangwana necommission inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Musangano uyu unonzi ndeve kukurukura mirau inonzi yakatarwa neZEC kuitira kuti ishandiswe munyaya dzesarudzo. NERA inoti haisi kufara nedanho rakatorwa neZEC rekuwedzera uwandu hwevanhu vanovhota papolling station yoga yoga. Kubva pachiuru kusvika pachiuru nemazana mashanu. NERA inotiwo ZEC haifanirwe kuchinja uwandu kubva pauwandu hwakanga hwava hwagara huripo. Sangano iri rinotiwo harisi kufara nekupindira kuri kuita madzishe, mapurisa, vasori pamwe nemauto munyaya dzekuvhota. Imwe nyaya inonzi iri kutsviriridza kushandiswa kwechikafu senzira yekuwana naye rutsigiro. Asi sachigaro weZEC amairita makarau, vanoti chinangwa chemusangano wavo ndechekupa mapato ose mukana wekuti aise patafura zvinyunyuto zvavo kuitira kuti zvizeyiwe pobuda zvisungo zvekuti basa rifambire mberi. Amai makarao vanobvuma kuti pane zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa asi zviri kuramba nepamusana pekushaya mari. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo South Sudan iri pakati pekusagadzikana nzara nekushaikwa kwechikafu, nyika yakaganurana nayo yeSudan ichishanda pamwe neWorld Food Program nehurumende yeSouth Sudan vavhura mumwe mukana wekubatsira mukufambiswa kwechikafu nezvinowaka muviri. Chikwata chekutanga chine motokari 21 dzakatakura matani chiuru nemazana maviri echikafu dzakapfuura nemo munzira iyi kutanga kwemwedzi uno. Vakuru vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika muNigeria vanoti vadzivisa urongwa hwechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram hwekurwisa mizinda yeBritain neAmerica iri muguta guru renyika iyi. Mukuru wemauto ePhilippines nhasi ati mauto auraya mumwe mukuru kubva kuchikwata chinopfurikidza mwero cheAbu Sayyaf. General Eduardo Ano vati mauto awana mutumbiwa Muama Askilai uyo aizikanwa zvakare saAburami muboko riri pachitsuwa cheBohol apo mauto ehurumende arwisana nechikwata cheAbu Sayyaf. Zimbabwe iri kupemberera kusvitsa makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga kuzere musi wa 18 mwedzi uno. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri pasi rose zvichitarisirwa kucherechedza zuva iri nenzira dzakasiyana siyana. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvinoti zviri kuronga kuungana kutanga kupera kwesvondo rino zvichisangana nehama neshamwari zvichidya nekunwa pamwe chete. Mumwe wezvizvarwa izvi Ndava Takavira Kapikinyu avari muRockville mudunhu reMaryland asi vachibva kwaMutoko kumashonaland East. Vakapikinyu vanoti vachapemberera zuva iri nekutamba mimhanzi pamwe nekudya nekunwa sezvavaingoita pakatsande kwaMutoko dai vanga vari kumusha kwavo. Asi vanoti zvinongovashungurudza kuti makore makumi matatu nemanomwe nyika yasununguka zvinhu zviri kutonyanyoomera vanhu pane kunge zvichitoreruka. Vakapikinyu vanoti kuparara kwaita zvivakwa nemigwagwa hazvichaita kuti hurumende ingoramba yakapeta maoko. Vanotiwo mukati mekuoma kwezvinhu imomo, Zimbabwe yakakwanisawo kuwanisa vana vayo dzidzo yepamusoro kunyange hazvo ruzhinji rwuri kushayiwa mabasa. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, ngatinzwei hurukuro yataita navakapikinyu.
Isu tiri kuitamba pachitaundiship chaipo Vajonga. Zvataiita tiri pakatsande ndozvatiri kuitawo tiri kuno. Tiri kuocha kujama zondo nokumwakahidha tichitandadzana nokwedu kunyika yechipikiwai. Gore rino kwakanyangariwa kwanzi dzichange dzichirira nzengemvenge dzopasi chigare dzechemurenga nedzapfanhava. Saka ndinenge ndichisunungukawo takatamba nevamwe hanzi kune kagungano kevanhu kuno kuZimbabwe kanenge kari muMaryland.
Zvii zvamungatarisira kunge muchipemberera mhemberero dzeindependence muri kunze musiri kumusha kuZimbabwe?
Iyi nguva yekudzamisa pfungwa kwandiri. Chikuru ndinenge ndichidzamisa pfungwa nekurangarira vakabata basa kuti tiwane rusununguko vasina kuonawo nyika yedu ichisununguka. Asi isusu tiri kupemberera zvavakatiitirawo isu sezvizvarwa zveZimbabwe kuti tinokwanisa kuzosununguka tichikwanisa kupemberera rugare rwatakawana nezvavakafira.
Makore makumi matatu nemanomwe mufambo vakapikinyu, mune zvamungataura here zvamaona zvashanduka kubva nyika yawana kuzvitonga?
Zvizhinji zvashanduka. Ndichikura ndaitarisirawo kuti ndinenge ndichigarawo ndiri muZimbabwe ndichibatawo basa ndichisimudzira nyika yangu. Asi izvi zvakazochinja makore apfuura aya kuti ndakazowanawo kuti rega ndichiita sei ndichisiya nyika yangu ndiendewo kune imwe nyika ndisvagewo chouviri. Asi zvinondirwadza zvizhinji ndezvekuti isusu tiri kukudza dzimwe nyika dzevamwe vanhu, asi isusu yedu tinogara tiri pazviseko zvenyika pasi rose. Vanhu vanogara vachindibvunza kuti imemi manhu vakuZimbabwe makadzidza munoshanda nesimba sere, asi sei muchisiya nyika yenyu ichidai? Saka zvinhu zvinonyanyondirwadza izvozvo. Ndozvandaona sezvanyanya kuchinja kuti vana veZimbabwe isusu tiri vanhu vakadzidza, tiri vanhu vanoshanda nesimba, asi hatisi kupuwa mukana wekuti tishandise njere dzedu kana simba redu kana pfungwa dzedu kuti tikudze nyika yedu.
Zvamunotarisira zvimwe mumakore iwaya eindependence kana mukusununguka kwenyika zvii?
Zvandinotarisira inyaya yekuti vanhu vagare vaine mufaro uye varipo vari kutonga vateererewo zvido zvevanhu. Vakapinda vachiti vari kuda kuteerera vachiita zvido zvevanhu, asi iye zvino taakuona vaingoita zvido zvavo. Havachada kubva pazvigaro, havachada kuteerera vanhu. Zvinhu hapana chashanduka. Migwagwa, mari hadzisi kufambiswa zvakanaka. Zvimuzvipatara hamuna mishonga, mudzirodhumu hadzisi kugadzirwa. Saka dai ndaonawo kuti vagadzirisa yatingati infrastructure yenyika yedu.
Pamakorewo iwaya 37 vakapikinyu, hapangabva pashayawo chimwe chete kana zviviri zvamunopembedzawo zvakwanisawo kusimudzwa nenyika?
Chekutanga ndechekuti vanhu vakakwanisa kuwana mukana wokudzidza, nenyaya yekuti vanhu vakakwanisa kuwana izvi nyangwe zvazvo zvisina kuzonyatsofamba hazvo zvakanaka, asi ndo changa chiri chinangwa chekuenda kuchimurenga yekuti vanhu vawane ivhurawo. Saka ndo zvinhu zviviri zvandinonyanyoye murawo.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe vatakawira kapikinyu vari parunare muRockville muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Studio 7 iri kuita hurukuro pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe pakatariswa sarudzo dzegore rinouya. Vari kutaura pamusangano uri kuitirwa pamuzinda weVoice of America muWashington DC mangwana vanosanganisira Dr. Chipo Dendere avanodzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheGettysburg mudunhu rePennsylvania, Dr. Roderick Machekano avanoshanda vari muWashington DC, chipangamazano munyaya dzebudiriro Dr. Tauya Katso pamwe nemumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry Thomas Jr. Musangano uyo uchatangana 10 mangwanani uchipera na 11:30 mangwanani uchavhurwa zviri pamutemo nemukuru weVoice of America Amai Amanda Bennett. Vanhu vanokwanisa kuona zvinenge zvichiitika pamawebhusaiti yedu anoti www.voashona.com, www.voindebele.com pamwe ne www.voazimbabwe.com. Vanhu vanogonawo kutitevera paFacebook yedu yeVOA Shona. Hurukuro dzemangwana dzichange dzichikokerwa nemumwe wangu Blessing Zulu. Tinokoka vose vanokwanisa kuti vauye mangwana kumahofisi edu, vasingakwanisi munotibata paFacebook yedu yeVOA Shona. Vananyanduri vezvematongerwo enyika vechidiki vanoti vari kushushikana nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Nekudaro, vananyanduri ava vari kuratidza kushushikana kwavo nenhetembo dzavo. Mutungamiri Nkomo Studio 7 abata mumwe vananyanduri ava Ngosilati Moyo, uyo anoti basa rake rakakosha zvikuru mukurwira utongi hwejekerere muZimbabwe.
Kwandiri ndinoona iri nyaya yakakosha zvikuru. Nokuti vananyanduri munhu anenge ane chipo chekunyora zvakaita senhetembo izvi. Saka that's using art kuzama kuratidzawo kusagutsikana kwedu ka.
Asi mungati pane anoterera here vaMoyo inzwi renyu?
Hongu, izvi zvino zvakafanana nepandakaburika nhetembo yangu inonzi Kanwa Rogusungo. Ii nhetembo yakaita yatingati pachirungu viral across social media yese. Izvi ndakazoona nemakomenti ndanda kupiwawo nevanhu ichiyewa magurupu akasiyana singa anapanga vapaWhatsapp anga vachizira kuti vanhu vakanga vachiverenga nhetembo iyi nekuti yainyatsotaura zviri kuitika mukati mekurarama kwavo.
Mboti nzwisai mbichana nhetembo yenyu iyoyo mashoko maviri matatu.
Inonzi iyo Hekani Waro Gushungo. Inongotanga sekuti Hekani Waro Gushungo chipota vasina mhaka. Tasvika pane unyu musha mushungurudzi wavanhu. Hai, inetembo yakati netei zvikuru.
Remangwana renyu sana nyanduri muri kuona rakamira sei tichitarisawo zviri kuitika munyika?
Vananyanduri vanoda rutsigiro rwakanyanya kuti vagone kushandisa unyanzvi hwavo uyezve unyanzvi hwavo ugone kukunaiswawo munyika. Inyaya yeekoloji nezvimwewo zvinhu vanhu vanogona kusapedzisira vasingacha nyanyode kupa attention kuzvinhetembo. So masangano anoitawo zvozvo art akaita sana National Arts Council kana Budding Writers Association zvinofanira kuti zvitsigiro zvisapote mukusimudzira kwazvinoita vananyanduri nevanyori vemabhuku nevanenge vachiita zvenhetembo izvizvi.
Ngosilati Moyo achitaura parunare namutungamiri Nkomo Studio 7 ari mukwekwe. Munhau dzemitambo. Vanoziva zvemutambo wenhabvu vanoti makundano enhabvu yepamusoro ePremier Soccer League ari kunonoka kutanga, izvo zviri kukonzera kuti zvikwata zvemuno zvisatambe zvakanaka apo zvinenge zvichikwikwidza nevekunze. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo chikwata chake chakabudirira kupinda main league stage yeCAF Champions League, murairidzi weCapes United Lloyd Tembwe ari kuchema nemhaka yekusagwinya kwevatambi vake nemhaka yezuru remakundano emuno iyo anoti yakarebesa. Izvi anoti zvakakonzera kutatarika kwechikwata chake apo chakatamba mitambo yacho yekutanga muCAF Champions League neLeoli yekuLesotho nemhaka yekuti vatambi vake vaive vasina kunyatsosimba nekuti vaive pazororo apo mune dzimwe nyika mitambo yaive pakati pekutambwa. Mitambo yemuZimbabwe inopera muna mbudzi mushure mekunge yatanga muna kubvumbi zvichipa vatambi mwedzi mina yekuzorora. Mitambo yemuAfrica inotanga muna kukadzi apo zvikwata zvemuno zvinenge zviri pazororo. Mune dzimwe nyika makundano emuAfrica anotanga mitambo munyika idzi ave pakati zvekuti vatambi vemo vanenge vajairana uyezve vakagwinya zvine mutsindo mushure mekutamba mitambo yakawanda vari pamwe chete. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tondera Indiraya anoti mamiriro emitambo munyika akakanganisa zvikuru mukana wechikwata chake kuenderera mberi makwikwi eCAF Confederation Cup umo vakarohwa munharaunda yechipiri neCD Libolo yekuAngola.
Chanyanya kuti dzosa kumashure ndechekuti fitness yanga isina kunyatsa kuti kwanei nokuda kwekuti hatisi kutamba munyika medu muno magames. Saka shamwari dzedu idzi dziri kutamba kunyika kwadzo.
Ndiraya anoti dai zvaiita vePremier Soccer League vagara pasi neveZimbabwe Football Association kuti vasandure panotanga nepanopera mitambo yenhabvu vodzokera mazuva ekare apo makundano aya aitanga munandira achipera muna mbudzi. Aimbove yemaneja wemono mutapa nechikwata chenyika cheZimbabwe Under 23 vanyusa mutema vanoti kusandura urongwa hwemitambo hwegore ndiyo nzira chete inokwanisa kupedza dambudziko riri kusangana nezvikwata iri.
Asi zvinhu zvinongoda zifa kuti tikwanise kuchinjawo kalenda yedu yesosizen yedu.
Asi muongorori wenhabvu vaIsrael Musambudzi vanoti kusandura panotanga mitambo muZimbabwe hazviite sezvo nhandare dzemuno dzisina zvekudhonzesa mvura zvakakwana kana kuchinge kwanaya uyezve panogara vanhu hapana denga rekudzivirira mvura. Murairidzi wechikwata chinoteverwa nechaunga cheDynamos Lloyd Mtasa anoti urongwa uhu hwanga huripo kwemakore akawanda zvekuti zvikwata zvinofanira kudzidzira kugara nezviripo kuti vaone kuti vanobudirira sei zvinhu zvakamira sezvazviri.
Si zvinhu zvekuti tinozvitarisira nekuti ndiwo marongerwo anenge akaita fixture yacho, saka tinofanira kuzvitozvitarisira tongoramba takatoedza kuti tirambe tichimaintaina.
Vamutema vanoti kana zvekusandura panotanga mitambo zvaramba zvikwata zvinofanira kuita gadziriro yakasimba panguva yezororo yemitambo kuitira kuti vatange makundano emuAfrica zvine mutsindo.
Ungodiwa chete mapreparations akati simbei anoita kuti even mateam patinobreka season yapera paipaya pada kuti maplayers amanejwe kuti pawakaresta paipaya vari kumboitei. Patozotanga magames edu vanenge vakasimba here kukwanisa kumisidzana nevamwe vanenge varichi pamid season?
Zvikwata zvemuZimbabwe zviri kutatarika mumakundano emuAfrica zvekuti pamakore manomwe apfuura hapana kana chikwata chimwe chete chemuno chakwanisa kusvika mumin league stage yeCAF Champions League kana yeCAF Confederation Cup. Asi gore rino Capes United yakakwanisa kusvika munharaunda yakakosha iyi mushure mekubuditsa TP Mazembe yekuDemocratic Republic of Congo iyo yakambotora mukombe uyu kanokwana kashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 p.m. apo tiri kutarisa zvinofungwa nezvisara zveZimbabwe zviri kunze kwenyika panguva iyo nyika iri kusvitsa makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoudza maho veterans kuti vasakare masimba sezviri kuitwa nevamwe vavo. Komisheni yekodzero dzevanhu yoferefeta kutyorwa kwekodzero dzevanhu vakadzingwa kumanzofamu nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndine wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla zilijumi lambili kumabasa 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
kubasiyana pamaitirwani nevamwa nofunga kuti randiwo veterani
akazange abange umsindo ukuklabalala esithi kukhulumende liyaphosisa wazithulela zwi wehlukana labanye abalwa impi.
Umongameli Mgabe usola abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla lezanu PF esithi ngamagovu afuna ubukhokheli ngendlela embi.
Uma zuma puma
uma zuma masko zuma masko zuma masko
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zimanyana leza kulelo lizwe ekutshengiseleni zisithi umongameli Jacob Zuma kumele esuke embusweni. Idale lePhalamende lakwele Botswana selivumelene ukwethula umthetho ovumela abafuna ukuba lencwadi zokuba izizalwane zamazwe amabili, i-dual citizenship. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe namuhla usole abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla lakhe lezanu PF esithi bangamagovu afuna ubukhokheli ngendlela embi. Umevis Gama usethulela lolu daba.
Umgabe uthola amazwi emngcwabeni kamuyi uBrigadier General James Jotham Muroji obhubhe ngolwesine mhla ka 6 Mabasa ngemva kokulwisana lomkhuhlane wethukela owe-diabetes. Lanxa uZulu engazange eze ngobuningi, abekhona amaqembu achiyeneyo abelibazisa uZulu. Kusalindelwe ukufika kwesidumbu zikamuyi uBrigadier General Muroji siphelekezelwa ngumongameli Mugabe. Umongameli Mugabe uchaza umuyi njengomuntu owayezithobile engelamawala kusukela esempini kuze kube manje etshona.
Ana kwita mere mere kushawuta kuta urumende murukukanganisa tono tono kubasiyana pamaitirwani nevamwa nofunga kuti randiriwo veterani
akazange abange umsindo ukuklabalala esithi kuhulumende liyaphosisa wazithulela zwi wehlukana labanye abalwa impi kuzenzo zakhe abacabanga ukuthi njengoba ngingowalwa impi yenkululeko ngile mvumo yokubusa ukuthi izinto zihanjiswe ngaleli ndlela.
UBrigadier General Douglas Nyikayaramba ngomunye wabasebenze lomuyi uBrigadier General Muroji yena ke uthi isizwe silahlekelwe ngumuntu obezinikele ukuthuthukisa ilizwe.
You might also understand the Ibrahim report which found its way to the United Nations. That Ibrahim
report ngeIbrahim report eyaphetha isise United Nations. Leyo report kwakuyimsebenzi kaBrigadier General Morozi. Silahlekelwe kakhulukazi ngalesi sikhathi lapho besimdinga khona. Lapho siqinisa khona uzibuso wethu, sikhangela ezombusazwe, ezomnotho welizwe kanye lezokwabiwa kutsha komhlabathi.
Uchi unkosikazi retired group captain Joyce Morozi laye owalwa impi yenkululeko lengane ezine labazukulu ababili abaphathi intambo bengatsha zikahulumende iziphathamandla emahofisini kahulumende inkokheli yakubutho lenhlangothi zonke zomvikela kanye lozulu baze ukuzavalelisana loMorozi. Bebekhona labalwa impi yenkululeko abagoqela umnumzana Christopher Mchwangwa lomkakhe unkosikazi Monica Mchwangwa lo nobhala jikelele wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko umnumzana Victor Matema Danda. Aba maqembu achiyeneyo aqhubeke elibasuzulu ngesikhathi isidumbu sisehliswa ethuneni emangcwabeni lapho okulaliswa khona amaqhawe elizwe eNational Heroes Acre. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ezinye zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zithi ziyasekela ngokugcweleyo ukutshengisela okwenziwe lamhlanje kulelo lizwe ngabamabandla aphikisayo besithi uMongameli Jacob Zuma kumele esuke embusweni. Kubika uBenedict Nhlapo.
Basekeli bamabandla aphikisayo lamalungu enhlanganiso zikaZulu abedlula izinkulungwane ezilikhulu 100,000 bafike basandla ngankotshana emasangweni esigodlo sikamongameli Zuma ePretoria bephethe umlayezo ocace bha.
Uma Zuma phuma!
Phuma! Zuma must go! Zuma must go! Zuma must go!
Magabu Zuma magabu!
Abe betshengisela laba bethesa uZuma umlando wokubangela kwehliswa kohlonzi lomnotho wakwele South Africa okwenzeke ngemva kokuba exotshe umphathi ntambo ogatsha lwezemali obesebenza umsebenzi oncobekayo kakhulu. Bamsola njalo ngokwephula isisekelo sombuso kanye lokuchaphaza imali yelizwe ngendlela ezakwenza ukuthi umnotho walo uguqe ngamadolo. Iningi labeZimbabwe lithi kunengi elikusekelayo ngokutshengisela lokho. Abanye bathi vele inkokheli ze-Afrika iningi lazo elathola uzibuse kuliwa alizwa lutho nxa abantu besithi ngabasabafuni kungela kutshengisela. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Sipho Moyo uthi loba njengafuni ukugxamukela kungxabano yabomakhelwana uyalincoma kakhulu inyathelo abalithetheyo kanti uthi yikho xato kufanele kwenzeke eZimbabwe.
Sesesilomongameli osezasibusa ehlezi ku-wheelchair sisehluleka ukuthi simanyane siyetshengisela esigodlweni eHarare ukuthi umgabe masifole, umgabe ake sule esikhundleni. Ngelinye ilanga sivuke nje simanyene sikhuluma ngelizwi elilodwa selubhekise khona esigodlweni seHarare.
Abanye ke bathi bancoma izizalwane zakwele South Africa besithi kuhle ukuthi ziqale ukukhalimela inkokheli zazo ilizwe lingakalali ngogedla njengalokho okwenzakala eZimbabwe. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulumani Njayi uthi awuhawukela kakhulu ekutshengiseleni kwezalwane zakwele South Africa ngumanyano lesibindi sokuqonda nta esikondlweni sikaZuma besiyamtshela ukuthi abasamfuni akahambe.
Kuyinto enhle kakhulu ngoba kubonisa ukuthi amazwe asehambe guqula imiqondo yawo yokuthi uzibuse ubuya ngempi. Umbuso ungaguqulwa ngedemokrasi nje ngokutshengisela ngokubambana kwamaqembu aphikisayo labanye labantu nje abazimele bodwa. Kuyabonisa ukuthi amandla asezandleni zabantu njalo mali ibambene umbuso uyaguqulwa utshintshe kube yintando yabantu abaningi.
Mhlaka 18 yeviki ezayo amabandla aphikisayo azamanyana ePhalamende ekhethweni lokuthi Zuma ehliswe esihlalweni. Khathesi amabandla aphikisayo lawa asebhalele emthethwandaba efuna ukuthi ekhethweni lolu amalunga edali lePhalamende evote nsitha kwenzela ukuthi la malunga ebandla libusayo awe-ANC angasafuniyo uZuma abe lesibindi sokumkhipha. Loba nje uZuma engazanga vele ukuzokuzwa izikhalazo zabatshengiselayo laba bathe bazaqhubekela phambili betshengisela aze ehle esihlalweni. Ngesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Viva South Africa! Viva!
Viva!
Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights yaqhubeka ngenhlelo ngohlelo lwayo lokufundisa uZulu ngamalungelo akhe. Inhlanganiso le ithi amagqwetha ayo sefinyelele endaweni ezitshiyeneyo zelizwe lapho alumukisa khona abantu ngamalungelo abalawo phansi kwesisekelo sombuso esitsha. Kanye leminye imithetho nje etshiyeneyo. Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda uthi kuqakathekile kakhulu okwenziwa inhlanganiso le.
Yibonani kuyinto enhle kakhulu, kuqakathekile ukuthi abantu bazi ukuthi balamalungelo athize. Ukuthi ngibonani Lawyers for Human Rights fanele idlulele phambili fundisa abantu ukuthi lamalungelo abangelawo kungenzakala njani ukuthi bagcine sebelawo nxa kuyikuthi etholakale ngamalungelo aqondileyo atholakala kwamanye amazwe, njalo lokuthi nxa kuyikuthi amalungelo abo lawa nxa engasalandelwanga nguhulumende bangathatha amanyathelo abani njengabantu belizwe njengezakhamizi ukuthi amalungelo abo aqakathekiswe nguhulumende.
Singathi na ngokubona kwakho dokotela abantu abaningi basesimeni esibi kakhulu kathesi eZimbabwe ngoba kabawazi amalungelo abo?
Abantu ngibone ngani kwele Zimbabwe amalungelo abo bangabe bengawazi ezindaweni ezithize, kodwa amalungelo abo adlaliswa nguhulumende njalo izingatshi ezifana lamapholisa labanye abalezikhulu eziphezulu mwana ngamalungelo abaziyo ukuthi balawo, kodwa kuba lobuzima lokuthi bangenza kanjani ukuthi ilungelo leli lilandelelwe kumbe liqhubekele phambili ligciniwe nguhulumende. Khonokho engibona kuqhakatheke kakhulu ukuthi nxa amalungelo lawo engasaphathwanga ngendlela efaneleyo nguhulumende, uZulu angathatha amanyathelo abani ukuthi lawo malungelo ahlonitshwe? Ngoba ukuba lelungelo kungesinye isibanga esokuqala, isibanga sesibili ngesokuthi ilungelo lihlonitshwe nguhulumende welizwe. Ngibone ngani khonapho ekuhlonitsheni kwamalungelo yikho lapho kulobuzima obukhulu kakhulu. Uhulumende kazimiselelanga ukupha abantu amalungelo abo nxa lawo malungelo esenza ukuthi abantu babuze imibuzo kumbe ukuthi isebenzi kahulumende zingathole eziwuthandayo, okufana nje lamapholisa amisa abantu ezindleleni ezingayisizo endaweni ezingayisizo ethatha izimali, kodwa uZulu atholakale engakwazi ukuthi angenza kanjani ukuthi azikhiphe kulowo buzima.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane. Ku-Live Talk namuhla sixoxa ngelanga likazibuse weZimbabwe elinanzwa ngeviki ezayo mhla ka-18. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukapten womkhumbi wakwele India othunjwe ngamasela ahlasela imikhumbi ehlome ngemibhobho akwele Somalia utshele umsakazo we-VOA ukuthi amasela la athumbe yena lezinye izisebenzi zomkhumbi wakhe abagcina okwensuku eziyisishiyagalolunye baze bakhululwa ngabebutho leSomalia begcinwe emaphandleni lamhlanje. Ngesikhathi leSouth Sudan libhekane lobunzima obukhulu obubangelwa yimpi yomdeni, indlala kanye lemikhuhlane ngale komakhelwane kweleSudan kulokusebenzelana lenhlanganiso ephathisa ngokudla eWorld Food Program emizameni yokuvula indlela yokuhambisa uncedo lokudla kweleSouth Sudan. Idale lePhalamende lakwele Botswana selivumelene ukwethula umthetho ovumela abafuna ukuba lencwadi zokuba izizalwane zamazwe amabili i-dual citizenship. Kubika uMartin Ngwenya.
Idale lePhalamende kwele Botswana lisanda kuvumelana ukwethula umthetho ovumela abantu ukuthi benelise ukuba izizalwane zelizwe abadabuka khona kanye leBotswana. Umthetho lo uphume ulandela ukubona ukuthi abanye abeBotswana bendele kumbe bathethwe ngabantu bokuza ukwenza bethathe incwadi zokuhlala emazweni abomkabo. Ngaphansi komthetho omutsha, abeBotswana abalamaphepha akwamanye amazwe abasuke belahle kuleli lungelo lokuba izizalwane zeBotswana. Ngitsho labeZimbabwe abathethe kumbe bendele ukuza zeBotswana sebelakho ukuthola incwadi zeBotswana njalo begcine ezelizwe lomdabu wabo. Esinye isiphathamandla kugatsha olubona ngabangena ukuphuma kanye lokuhlala eBotswana sijele iStudio 7 ukuthi umthetho lo awenzelwa ngabo eBotswana kuphela kodwa labantu bokuza. Noma nje kungaba lithuba elihle ukuthi abeZimbabwe asebehlala isikhathi eside eBotswana kumbe abelezimuli kulelizwe babe lamaphepha okuba lamalungelo ezizalwane zeBotswana, abanye bathi akusoke kube lula njalo ukuthola amaphepha.
Inkinga yokuthi umthetho lo uphuma ngesikhathi iBotswana iwomela lamaphepha. Angiboni kusiba lula ukuthi nje abantu bathole i-citizenship kwele Botswana noma belemuli. Abanye sikhuluma nje kade bahlala njalo belemuli kodwa bathi akululela ukuthola amaphepha akhona.
Iningi labeZimbabwe eselihlale isikhathi eside eBotswana liyazama ukuthola amaphepha lelo lizwe kodwa uhulumende uyala esithi ufuna laba abazalethwa ulwazi olungekho kuzizalwane zakhe. Kusenjalo iBotswana ithi izaqhubeka iguqula imithetho yalabo abafuna sebenza lokuhlala elizweni. Idale lePhalamende lisanda kuvumelana umthetho ozabona kubunjwa amakomiti atshiyeneyo akhangela amaphepha abokuza ngokuthi bafuna umsebenzi kuluphi uhlangothi. Okwakhathesi kule komiti eyodwa ekhangela incwadi zonke kungakhethi uhlangothi lomsebenzi. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeZakabron kwele Botswana.
Abantu abaphila lesimo sokuba lejwabu elilombala ongaphelelanga ese-albinism ezwekazi le-Afrika babikwa bebhekane lobunzima obuphethwe kabili nxa kuqhathaniswa labaphila emazweni aphetsheya. Iningi labo kalenelisi ukuya esikolo ngenxa yokubandlululwa ngumphakathi. Kubika uMike Wobe.
Eningi labaphila lalesi simo ikakhulu eZimbabwe babhekane lokungathola amafutha okuvikela ijwabu labo kanye lamehlo njengoba engenelisi ukumelana lesigudumezo selanga. Unkosikazi Mercy Maunganidze Chimanga ngumqondisi wenhlanganiso yabaphila lalesi simo eZimbabwe Albino Association njalo engumunye wabaphila lejwabu elilombala ongaphelelanga. Yena ke uchasisa kabanzi ngesimo sabantu abaphila le-albinism.
Albinism is just an inherited condition.
Umuntu ophila le-albinism ngumuntu ophila lejwabu elilombala ongaphelelanga kanye lokuphambaniseka kwamehlo angenelisi ukumelana ikakhulu lelanga.
Uchimanga uqhubeka ethi ukusilela kwamafutha okuvikela ijwabu labo awama-sunscreens kubhatalela eminye imikhuhlwane efana lemvukuzane yejwabu.
The main challenges of people with albinism.
Into esihlupha kakhulu ukuthi abantu laba bangahlala elangeni okwesikhathi eside bengagcobanga amafutha okuvikela ijwabu ama sunscreen. Ijwabu labo liyacha. Lokhu kungabangela eminye imikhuhlane efana lemvukuzane yejwabu iskin cancer. Okunye njalo ukuthi thina abantu abaphila lalesi isimo sizalwa vele silohlupho lokungaboni kuhle emehlweni. Ukuba umuntu ophila lalesi isimo kulendleko enkulu empilweni.
Inkosazana Linet Ndlovu ngumunye njalo ophila lalesi simo. UmaNdlovu uchasise kabanzi ukuthi umphakathini umphathe kanjani lapho ekhula.
Mina i-background yami ngikhaya ngakhula ngumuntu lana ukuthi I was accepted by ama family members and so from home I sanzange ngafisa i-stigma. Kodwa na find ukuthi ekudlaleni labanye abantwana uyathola ukuthi uyathola maybe onalana amabizo uthola ukubizwa ngamanye amabizo oyabonga sokuwathande endi ayabe ngakufanelanga.
UmaNdlovu uqhubeke echasisa ukuthi kahle kahle kuyini okwamenza ukuthi aqale ukuba lesibindi sokusiqhenya ngemva kokuphathwa kabi nguZulu lapho ekhula.
I think indlela engangiyiyo yona esikola I was so intelligent kwangenza ngazibona ukuthi even ngikhangela abanye abantu engxenye abatholayo kulami because mina even i-background yami ayisolane eyayinhle kakhulu. Ngangiwumuntu lwani wakhule eswela but ngangikhangela nje indlela engangithanga isikolo ngikhangela engxayela abanye abantwana ababendleka uthole ukuthi yesi bayathola but mina lami nginjani.
Bonke bobabili uMandlovu lo nkosikazi Chimanga bayagcizelela ukuthi ukuba ngumuntu ofundileyo uyanceda kakhulu ukuthuthukisa impilo yabantu abakusimo se-albinism ngoba kuvula amathuba amaningi okuthola umsebenzi okuzosiza ukuthuthukisa impilo yomuntu abe lenkululeko yokuzinakekela ezithengela okufunwa yinhliziyo yakhe lendingeko zakhe okugoqela amafutha okugcoba okuvikela ijwabu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguMike Hobe.
Kusasa umsakazo we VOA Studio 7 ulenkulumo mpikiswano ezakhangela elakusasa leZimbabwe ngemva kokhetho luka 2018 ikakhulu kwezenotho lezombusazwe. Abakhokhela lenkulumo mpikiswano ngumeli weMelika eZimbabwe umnumzana Harry Thomas Jr., uDr. Chipo Dendere, uDr. Tawuya Katso lo Dr. Roderick Machekano. Lingxoxo mpikisano izaqala ngehola lika 10 ekuseni iphele ngo half past 11 ekuseni njalo. Lonke abenelisayo liyanxuswa ukuza emkhosini lo esigodlweni somsakazo we Voice of America khonapha eWashington DC. Kulabo abangasoze benelise ukuza lilakho ukulandela linkulumo mpikiswano ebulenjini ve internet ku website yethu. Kumbe enkundleni zokuzilibazisa ikakhulu eFacebook ekhasini le VOA Ndebele kumbe ku VOA Shona la ku VOA Live Talk. Kwezemidlalo lamhlanje intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji usethulela ingxoxo ayenze lomdlali okugijima uJethro Tebe yena oleminyaka efika phosa amachumi amathathu ephatheke kulomdlalo.
Ubaba uJethro Tebe ngumdlali wokugijima ozafikisa iminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu yokuzalwa ngenyanga kaNtulikazi lonyaka. Lo mdlali uqale ukuncintisa ngomnyaka 1988 okutsho ukuba uleminyaka phose engamachumi amathathu waqala ukudlala umdlalo wokugijima. Ekhuluma leStudio 7 ngemva komdlalo wePPC Matopos 33 mile oqhutshelwe edolobheni lakobulawayo ensukwini ezisanda kwedlula, uTebe uthe yena ukugijima wokuqala evele esekhulile. Ebuzwa ukuba kuyini imfihlo yakhe ukuba iqhubekele phambili encintisana lapha sakhulayo emgwaqweni njengoba yena ethanda ukugijima imijaho yohlobo lwemarathon, uTebe uthe yena uziphethe kuhle. Ubaba uTebe uthi uvele usephila ngakho ukugijima njengoba esele minyaka wamiswa umsebenzi njalo uza qhubekela phambili igijima nxa umzimba wakhe ulokhu samvumela. Unqobe ukucelela ama-grandmasters kumncintiswano we-PPC Matopos 33 mile. Ikanti ngenyanga kaNhlolanja unqobe ukucelela ama-grandmasters njalo kumncintiswano we-Old Mutual Relay Challenge oqhutshelwe esigodlweni iHarare. Abancintisa kusigaba sama-grandmaster ngabale minyaka engamachumi ayisithupha kusiyafika kuminyaka engamachumi ayisithupha lathoba munye omunye. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Hey, cool. manje ngibheke ku Khorathu. Yimbuda abazu. Hayi, ngombe, ngombe ngaphamo. Hayi, iphinde sophi ngachalo.
Singane incane awona mahlo ne DJ ngutira ihamba lomngane lo professor begqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguntu ngamile inkomo lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.